Vachitaura mushure memusangano wavaita nehurumende, vashandi vemabhizimisi muHarare nhasi vahungo vati vashandi vanofanira kupiwa mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vachiti vemabhizimisi, vashandi nehurumende vanofanira kugara vachitaurirana kuti izvi zviitike.
Obviously, I want to also encourage all of us to work together to try to see at our national level.
Ndinokukurudzirai mese kuti mushande pamwe chete kuti muone kuti chii chatingaite chinobatsira vanhu munyika yenyu.
Vahungu vatiwo musiyano pakati pevanowana nevanoshaya uri kuwedzera zvikuru sei munyika dzine urombo nedzine upfumi huri pakati nepakati. Vati kunyange hazvo muZimbabwe muine matambudziko akaita senyaya dzemari, zvakakosha kuti vanhu vave nevimbo nemari yavo yeZimbabwe Gold. Vachiti semaonero avo, zvinhu zvave nani kudarika zvazvaive makore mashanu apfuura apo vakapedzisira kuuya munyika. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taruinga, avo vapindawo mumusangano navahungu vati vatora musangano wanhasi kuvazivisa nezvematambudziko akatarisana nevashandi pamwe nezviri kuitwa nehurumende zvisingafambirani nezvinodiwa neaero. Vati vanotarisira kuti vahungu vachasvitsa zvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vaema Munangagwa pavachasangana mangwana.
Changa chinozivikanwa nemunhu wese inhau yeurombo hwevashandi muZimbabwe. Munyika yatiri kurarama ine local currency nemarket iri kuda mariyo yekunze kweAmerica. Urombo hwevashandi hunokonzeresa zvekare zvikonzero zvakawanda mumabasa.
Vachitaura mushure memusangano wanhasi, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaDemos Mbauya vati vakazvipira kuita nhaurirano nevashandi ne hurumende kunyange hazvo vakaomerwa nenyaya dzakaita sekushayikwa kwemari yekunze nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinokanganisa mabhizimisi.
Yanga iri nyaya yekuti tingaita sei semaZimbabwe kuti reduce atinotiwo muchirungu mainequalities, ende tichitarisa mainequalities tinogona kutarisa some of the problems vatiri kuona muno muZimbabwe zvinobudidzirana pamutengo wezvinhu, kuvepo kwemari yekunze kwenyika yekuti makambanis ada kutenga achikwanisa kuwanawo. Tichitarisawo nyaya yekuti vanhu vakutambira mari dzakaita sei.
Gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi wapa vahungu mukana wekuona kuti hurumende, vashandi nevemabhizimisi vanoshanda sei, vachiti pane dzimwe nyaya dzinongomhangarwa kuILO asi ari manyepo. Vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe isiri nyika yakapfuma, hurumende inokurudzira nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum.
Isu tinodova nyanzvi pakuti hapana gap rakakura pakati pevafumi vakafumisa navarombo. Izvi tinozvipedza nokuti vanhu vanoita manegotiations whether muprivate sector kana mugovernment.
Amai Taruinga navamba uya vatiwo kunyange hazvo vachipinda munharirano dzeTNF havafari kuti dzimwe nguva hurumende inongoita zvinhu yega isina kunzwa pfungwa dzevashandi. Vati nhaurirano dziri kuitwa asi hadzisati dzasvika pavanoda. Vashandi vakawanda munyika vanoti vakatarisana nenyaya dzemihoro isingakwane pamwe nekutambira mihoro nemari yemuno, asi vezvitoro, makambani, akaunda nemapazi ehurumende vachida kubhadharwa nemari yekunze. Panyaya yekuti Zimbabwe ichatora utungamiri hweILO General Assembly gore rinouya, vamwe vati urwu ruremekedzo rukuru ruchapiwa kuZimbabwe. ILO ine nyika 191 kusanganisira Zimbabwe dzinove nhengo dzesangano iri. Sangano iri rakavambwa muna 1919 uye muzinda waro uri kuGeneva kuSwitzerland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.